manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 16 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program kana WFP yoyambira kuti inogona kutadza kubatsira vanhu vemuZimbabwe nedzimwe nyika dziri muSadak vakatarisana nedambudziko renzara. Hurumende inoti ichatanga kupa vamwe varimi mari yekuripa mapurazi ayakavatorera kutanga muna 2000. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residence Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vasvitsa nhasi mwedzi mina vari mutirongo vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekuwanisa vanhu zvekudya kana kuti World Food Day. Sangano reWorld Food Program rati vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe mudunhu rekuChamhembe kweAfrica vakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mutauriri weWFP mudunhu iri vaThompson Piri vachitaura vari kuGeneva neZuro vakati nzara yeiko haina mukare akamboona, uye sesangano vanogona kukundikana kubatsira nyika dzakatarisana nenzara dzinosanganisira Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia neZimbabwe. WFP inoti inoda mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu ane mapfumbamwe kana kuti $369 million, asi kusvika pari zvino yakwanisa kuwana mari inodarika mamiriyoni makumi manomwe nezviuru zvisere kana kuti 73 million. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisawo kuti America inomira neZimbabwe munyaya yekurwisa nzara uchiti wakapawo rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni matanhatu nemaviri kana kuti 62 million kubatsira nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe inoda mari inodarika mabiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion kuti ikwanise kurwisa nzara yatarisana nenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu nebudiriro, uye vaimbovawo mukuru wesangano reChristian Care International muZimbabwe mufundisi Forbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Tinoda kuti tinzwe kubatikana zvizhinji nenyaya yenzara yamataura mudunhu redu rechamhembe cheAfrica. Riri kuratidza zvekare kuti rakasimba zvikuru munyika yeMozambique nenyika yeAngola. Zvinoreva kuti tiri kubvutidzana chikafu nevamwe vane dambudziko rakafanana nesu.
Izvi zvingachireva kuti kudini kuvanhuwo zvavo?
Zvazviri kutaura ndezvekuti mari inobva kumadhona yawandirwa, saka zvichida hatiwane yakawanda sekutarisira kwataiita. Zvinenge zvaakureva kuti isusu pachedu taakuda kutotsvaga mhindupindu dzekuti tione kuti toraramisana sei.
Saka vana veZimbabwe voita sei kuti vapukunyuke munzara iyi?
Chekutanga chandingade kutaura ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakaita rutivi rwavo rwekutumira hama dzavo neva vabereki vavo chikafu chekubva mhiri kwemakungwa mari yekuti vatenge izvozvo zvinobatsira nzara yedu ichainenge yakada kuti siyanei nenzara dzakare ndechekuti zvekudya zvirimo munyika mukaenda mumastore edu zvekudya zvirimo mumasupermarket edu zvekudya zvirimo chisina ndevarombo vasina chikafu chavanosoisa mumatura ivo vasina zvekare mari yekuti vaende kunozvitengera mumastoro
kwicho chikafu chinonzi chinobatsirwa nacho nehurumende chiri kutendererwawo zvakadini mumaruwa umu
chikafu chehurumende hongu tiri kuona marori ari kubuda muma GMB achienda negovernment structures ende vazhinji vacho zvakaita munomana murewa tiri kuona maane maprograms ari kunzi ana food for work atanga kuoneka ekuti munoona mimwe migagwa ichigadzirwa vanhu vachishanda kuti vaone kuwana chikafu saka tiri kudayira zvekare kuti imwe yemethod asi chokwadi ndicho chekuti government pipeline haingakwanise kuti iyo pachayo ikwanise kusvika kuvanhu vose saka zvinenge zvooreva kuti tinenge taakuda mamwe marubatsiro ari kubva kumacitizens
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu nebudiriro uye vaimbova mukuru wesangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunare kwamurehwa naIvan Zininga weStudio 7 makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC Hurumende inoti ichatanga kuripa varimi vakatorerwa mapurazi avo ainge akachengetedzwa nezvibvumirano zvebilateral investment promotion and protection agreement kana kuti BIPA uye yavimbisa kuti vamwe varimi ava vachabhadharwa mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuamerica gore rino risati rapera Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
Izvi zvabuda pamusangano wapindwa nevamiriri vedzimwe nyika masangano anobatsira pasi rose kusanganisira United Nations gurukota rezvemari vamutulinyuve vavimbisa kuti hurumende ichatanga kuripa varimi vayakatorera minda zvisiri pamutemo gore rino risati rapera uye kuti hurumende ichange ichiita izvi gore rega rega kusvika yapedza kubhadhara muripo unosvika zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica kana kuti 196 million
We've been going through a verification process. That process is now producing incredible results.
Tange tichiita tsvakurudzo dzekuona kuti varimi vanofanira kuripa vakaita sei uye tingada mari yakawanda sei zvinotava kuziva chirongwa ichi hachisi chegore rino chete asi kuti chicharamba chiripo kusvika tapedza kubhadhara muripo uyu
mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAyodele Odusola vatiwo kana hurumende yeZimbabwe ikazadzikisa mashoko ayo zvichavhura mikana yakawanda yekuti vanoda kusima mari dzavo muZimbabwe vauye vakawanda
It will show the world and the external development community that Zimbabwe is committed to.
Zvicharatidza pasi rese kuti Zimbabwe nyika yakavimbika, uyewo zvichaita kuti vemabhizimusi akasiyana-siyana vafarire kuuya kuZimbabwe. Izvi zvichaita kuti masuwo ekubudirira kweZimbabwe akawanda azaruke.
Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaJost von Ketchman vatiwo pane zvakawanda zvichiri kuda kutanga zvagadziriswa zvinosanganisira kuti hurumende inga ichidzika mutemo. Temo waichatevedza nemazvo uyewo kuti varimi vacho vakabvutirwa mapurazi avo zvisiri pamutemo vange vachipuwa mukana wakazara mukugadzirisa nyaya iyi vanyuve vatiwo hurumende ichabhadharawo zvekare varimi vechichena vakange vasiri pachibvumirano chebhipa mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu emadhora ekuamerica kana kuti $3.5 million gore rino risati rapera mari iyi ichange ichibhadharwa pashoma nepashoma kudzamara mari inodarika mazana matatu nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuamerica mari iyi yakanangana nekubhadhara varimi vanodarika mazana mana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 441 claims Zimbabwe yakatanga kubvuta mapurazi vachena muna 2000 ichiti inoda kupa vanhu vatema mapurazi pasi pechirongwa chekuvandudza mapurazi izvo zvakasiya varimi vachena vanodarika zviuru zvina vasisina mapurazi. Varimi vekunze vakatorerwa minda zvisiri pamutemo pasi pechirongwa chainge chakachengetedzwa nechibvumirano chebipa. Vakawanda vacho vanobva kuNetherlands, Switzerland nekuGerman uye vainge vasainirana zvibvumirano neZimbabwe gore ra 2000 risati rasvika apo pakazotanga hondo yeminda. Zimbabwe inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kuti ibhadhare varimi vose vakabvutirwa mapurazi avo. Nyaya iyi yakapinda mumatare akawanda kusanganisira SADC Tribunal iyo yakati Zimbabwe inofanirwa kuripa vachena ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nedzimwe nhengo dzebato ravo nhasi vasvitsa mwedzi mina vari mutirongo. Vakasungwa musi wa16 Chikumi kuAvondale apo vaiedza kupemberera nekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Hurumende yakavapomera mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe remagweta avo uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC vaAgents Gumbo.
Zvinoratidza izvi kuti sevanhu vanopikisana nehurumende yavamunangagwa tichiri kurarama tiri mugutapwa ine muutsvairi hweavo vanotonga vezanupio.
Ko sei muchidaro?
Matare aya ari kunzwa nyaya iri pachena kuti hakuna mhosva yakaparwa vana vatimba. Ukatarisa mwedzi yose yavatogara vari muchitorongo zvafanana nenguva yakangoreba kufanana nenguva iyo inotarirwa vanhu kuti ndivange vachigara muchigarira pamhosva dzavanonzi vakapara. Saka zvinomboratidza kuti kubatsirirwa ende ndoo hunhu hwezanupio hwekuti vakaona vatungamiri vanopikisa vanenge vachiratidza kuti vakazvipira uyezve vane chide nenyaya yashandike muZimbabwe. Chavanofarira kuti vaite kuvhundutsira vanhu vakadero vachishandisa nzira dzakafanira kuzarira muchirongo uyezvino tinoona vachibayazve vapidza muchizarira vachishandisa zvenzira dzinenguva dzakafanana nekuvhundutsira rufu dzakafanana nekuuraya zvatetiintimidation pachirungu.
Asi kana tichitaurawo negurukota rezvemitemo vaZiyambiZiyambi vanotivo hurumende kana mapato haapindire mune zvinenge zvichiitika kumatare munhu anotongwa nemhosva dzaanenge achipomerwa.
Kuno izironzuro takahwava mutsvangwa chaivo pakapera SADC vachitaura nevatati venhau kuti sezvo SADC yapera taakuchiudza vematare toudza mapurisa kuti ngavachisiyana neava vakasunga vachiti ivo vamutsvangwa izvi zvaitirwa kuti vamise misikanzi vaya vaifunga kuti ichaitwa panguva yesadhari. Saka ukahwa mashoko akadaro achibuda zvimwe zvose zvatinenge tohwa kunenge kwaakuedza kuvanda nekuseri kwechigumo. Vaziyambi vangataura zvanenge vachitaura isi ndiyo yatiitisa chirungu propaganda.
VaAgents Gumbo Igweta vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina diri ratakarerekera tabatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
ZANUPF itori pasi pamasare enyika. ZANUPF inotivawo nevamwe vayo vanopara mhosva vachisungwa vachitomba kuraya mabheu mabheu achiramba nekuti ndo mafambisirwo anoitwa nhau dzemutemo kuti vamwe vanombopiwa bheiri kamwe nomborambiwa. Hazvinonei kuti unobva kubato ripi zvinongova nei nekuti ine nhau yakamira sei pamberi pematare. Saka mashoko awo isusu ngatava nematerera nekuti zvagara nebasa reopposition rekuti ivo chero vakatadza havadi kutenda vanoda kungoti chero pavakakanganisa ivo vangotsvaga kutsokodzera nekungoti vamwe ndevane mhosva isati neine nhau dzavo vavapara mhosva vaiva voga. Asi tinongoti kunee kumatare chero chichinzago tinenge vakurudzira kuti ngavaramba chingeta basa sebasa.
Asi kavari kuti ivo mashoko akambotaurwa nemutauriri webato vaChris Mutsvangwa ekuti chivaregererai musangano wesadhaki wapera anogona kunge anga akanangana neizvozvo zvekuti ZANU PF ndo inoudza vematarava zvekuita
izvozvo ivo pachokwadamudza kuti ndiyo iye pachirungu political banter kusekana nekuchiropodzana zvedu mukufara pamutambo wedu hakuna munhu anotenda kuti vamutsvanga vaitoreresa kana kuti vamutsvanga vaitotaura namatare zvekuita hakuna unozvitenda izvozvo ndiyo iyo inonzi political banter hatizivi vari kutsvakei kana vatoti vazoitisa kuti kune chinhu chakadaro
vari kutiwo havo veZANU PF vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndevaya vanenge vatsaudzira zvebato kana kuti vari mune zvimwe zvikwata zvebato kana kuti mafaction kwete kuti vanenge vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti matare haafambi nedivi sega kanje
ayo mafungiro avo avanototendegwakuita nedumuro redu remutemo munhu anobvumirwa kufunga zvaanoda ari kwaari kutotaura zvisinatarukano chaizvozvo ndozvinoratidza kutinefreedom of speech kune dzimwe nyika munhu akaratidza upenzi hwakadaro inogona kuitwa macheni hazvitosungwa
mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF Vafarai Marapira vari parunare muHarare chimwe chikwata chesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association chinotungamirirwa navaEthan Matibela chiri kuti hachisi kutambira zvakabuda musangano weCongress wakaitwa nemugovera wapera uchitungamirirwa nechikwata chavaChris Mutsvangwa. Musangano uyu wakasarudza utungamiri hutsva hwavaSifas Ncube uwo huri kuramba kutambirwa navaMatibela vachiti wakaitwa pasina kukoka ruzhinji rwevakarwa hondo yerusununguko uye vanotiwo pakanga pasingafaniri kuitwa musangano wakadai sezvo paine nyaya ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa vaNcube navaMofat Marashwa vanotungamirira chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko avo vakaendawo kumatare edzimhosva musangano uyu usati waitwa. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMatibela kuti tinzwe zvizhinji.
Takawana vanhu vanga vari ikokokoko kuzhinji vanga vari veLeague yavanoti War Veterans League yemusangano weZANU PF. Saka ruzhinji harina kunyatsoziviswa. Zvairatidza asif kuti vanga vachiita in-house muLeague match ibongo. Tese uku hatina kutomboziviswa. Tazongonzwa kunzi zvaizoitika hazvo.
Saka mune matanho amuchatora here tichionawo kuti muri kutaura kuti hazvina kufambiswa nenzira yakanaka?
Matanho tatovatora kare nekuti kutaura kudaro tine nhengi iri mumatare edzimhosva aiye kwazoburikidza nokuti jaji akapa chisungo chokuti hakuna Congress inoitwa. Inemi garai mafaction ari 3 mudiscuse way forward kana mazotora resolution muri 3 mozoiunza muswa 21 October. So ndizvo zvatata tamirira because tese tiri vatatu mafactions tine malawyers edu. So isusu nekutevedza mutemo vakatogara pasi neexecutive yangu tikapa marecommendations hatazopanoya yedu tatongomirira kuti tingoshedzwa kuti tiuye paround table tichionesana.
Saka remangwana revakarwa hondo yerusununguko rakamira papi kubva nhasi?
Iye recommendation isusu yataita iri yeproposal ndiyo yekuti hai ngatienderere mberi nesarudzo ritsva richakombaina mafactions yavari 3 tongoenda tese tosvika kune constituency tokurukura nayo tovapa the correct politics tatopedza tozotaura kuti musuwe wesarudzo izvozvo ndizvo zvatinenge tichizokumbira kuna jaji kuti adetemine kuti this is the best way inoshandira tese.
Avo vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata chesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association chinotungamirirwa navaEthan Matibela. Ndivo Matibela vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuBulawayo. Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande redu re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya like. Kana kuti follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook pedu patinokupai link ye WhatsApp ye VOA Shona yamunokwanisa kushandisa. Pa WhatsApp apa tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Muimbi anemukurumbira munyika akaremara Great Man Tongai Gwaze amekuronga kuendesa kanzuru ya Harare kumatare nekutadza kugadzira zvivakwa zvemudhorobha kuti zvikwanise kushandiswa nyore nevakaremara sezviri muzvibvumirano zvenyika dzepasi rino zvakaita se United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi. Mutore rwe nau Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Gwaze achimirirwa negweta resangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMoses Ngomo akanyorera kanzuru yeHarare tsamba yenyunyuto mwedzi wapera achiipa masvondo maviri ekupindura kuti ichatora matanho api kugadzira dambudziko rezvivakwa zvisingasvikiki nekupindika nevanhu vakaremara muguta. Asi nekuda kwekuti kanzuru haina kupindura, vangomo vanoti vave kuenda kudare readministrative court kuti patorwe matano.
Tsamba iyi haisati yapindurwa nesito Harare kana kungotendawo kuti vakaigamuchira havana havasati vadzoka kwatiri. Zvasi zvataka murayiro watakapiwa nevatinomiririra ndiwe kuti tienderere mberi nenyaya iyi. Saka mumazuva mashoma anotevera tichange tichikwenenzvera mapepa okukwidza nyaya kuadministrative court tichikumbira zvikumbiro zvatakapiwa nevatinomiririra kuti kodzero dzavo dzavakapiwa neconstitution yeZimbabwe dzisimbiswe.
Vaenderera mberi vachiti kanzuri inosungirwa nemutemo wenyika kuti igadzire mutemo yemabylaws inoita kuti zvivakwa nenzvimbo dzose dzekutandarira dzemabasa dzehurumende, makereke nezvipatara zvisikike nevanhu vese kusanganisira vakaremara. Varoti nekudaro kanzuri iri kutyora bundo remutemo pasection 56C iyo inoti munhu wese ane kodzero yekusasarudzwa nekuda kwechimiro chake kwaanobva rudzi nezvimwe zvakadaro. Vangoma vati bumbiro romutemo pasection 83 rinopa vakaremara kodzero yekuzviitira zvinhu pasina kukumbira kubatsirwa nguva dzose.
Zvainyunyuta pamusoro pokusaremekedzwa nokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vakaremara zviri maringe nezviri mubumbiro remutemo weconstitution yeZimbabwe ya2013, zvikamu zvinosanganisira section 83, section 56 nesection 22.
Miriri wevakaremara kuAfrican Union vanyasha nao vanoti zvaitwa naGwaze zvakakosha.
Danho ratorwa namukoma Tongai Gwaze zikanwa zvakarawe kuimba naro vanyeudzikana kuti mukoma Great Man iye akanaka chose zvinhu zvatinokurudzira zvavaita izvi.
Vamwe vakaita semukuru wesangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti ichi chidzidzo kune mamwe maguta.
Saka izvozvo tinozvitenda zvikuru zvaitwa. Asi negai ndipe yambiro kunamwe maguta. Zvamunoona zvatanga kudai kwava kunyorerana. The next step makona kwaokinda kumakotsi. Endi zvinova zvinhu zvinozodhurira kunyange vagari. Nokuti kumakotsi kunoda mari. Magweta anondokumirira anoda mari.
Hatina kwanisa kunzwa kubva kukanzuru yeHarare sezvo meya weguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuru vanzi vange vari mumusangano. Gwaze muimbi ane mukurumbira munyika akanyora nziyo dzinopfuura zana kubva paakatanga zvekuimba mugore ra2017 kumangura kwaakaberekerwa. Kambo kake kakaita mukurumbira zvikuru kanonzi pandakazvarwa ako kaakaimba naSolomani Chimbetu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tiko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaRigathi Gachagua varamba nhasi mhosva yekuti vakaita uori uye kupesvedzera mhirizhonga vachitsigira vanhu vairatidzira vachishora hurumende. VaGachagua vamiswa pamberi pedare reSenate nhasi. Nyaya iyi iri kuratidza kunetsana kuripo pakati pavo nemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 ane hurukuro nemukuru wesangano reForward Community Development Center vaAkson Potera vari kuSouth Africa. VaPotera vane sangano ravo riri kubatsira kuumba mabasa munharaunda dzakasiyana-siyana.
Chirongwa chatiri kukurukura nezvacho ichi chirongwa chakanangana nezviya zvatingati muchirungu community economic development, vamwe vanoiti modern local economic development. Zvinoreva kuti dzava dzimwe nziravo dzechizvino zvino dzatinofanira kushandisa kusika mabasa munharaunda dzatinogara. Matavi maviri ari muchirongwa ichi. Rokutanga rinonzi CBID, zvinoreva izvo community based industrial development, kana kuti atingati ma small and medium industries. Kana taita ma small and medium industries matine tichigara imomo tinoto create mabasa evanhu munzvimbo iyoyo kana munzvimbo imomo.
Mabasa aya anowanikwa sei vaPotera?
Semufananidzo tine nzvimbo dzakatisiyana nechapa mufananidzo wemberengwa west kwandinobva. Tine michero yakawanda yemisango yakangogara yokutoti imwe tingatodai tine seland yatinayo iya, tingatodai tine tichidoidzvara tichiirima. For example, toita jam. Unoona tine nhunguru dziya dzinonzi nhunguru. Nhunguru dziya ijemu rakatopera nechikare. Rokungoti tinotodiwa kungobvisa munzi chete munhunguru dziya kwakuita jam. Wotowana riri jam rakanaka chaizvo. Saka ndigo ruzivo rwatinofunga kuti kukaenda kuvanhu tichibetserana tose zvinogona kufamba zvakanaka tikakreata mabasa munharaunda dzedu matinogara zvichiindirana nezviwanikwa zvatinazvo. Zviwanikwa zvakawanda, maminerals nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Chii chakaita kuti mubude nepfungwa iyi?
Chakaita kuti ndisimuke nepfungwa iyi kuva nomubvunzo wokuti tichitarisa tinoona kuti nhamo inenge ichiendera mberi munharaunda dzinogara vanhu, asi zviwanikwa zvirimo. Wochishayiwa kuti sei vanhu vachiramba vachitambura asi zviwanikwa vanazvo, zviya zviya zvatingati poverty paradox. Saka mubvunzo uyu ndiwo wakaita kuti tiwane mhinduro yemaprogramu kana kuti community economic development programu yatiri kutaura nezvayo iyi ine mapazi maviri andataura pamusoro apo, CBID neLABEC.
Chirongwa ichi chiri kuwanikwa matunhu api?
Chirongwa ichi cheLABEC and CBID chatekeshera nyika dzose kunyanya-nyanya dzemuchamhembe kweAfrica. Chirongwa chava kutorwa even nevemachechi nevedzihurumende dzakasiyana-siyana. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka nokuda kwokuti chinhu chinoonekwa chiri chinhu chinobatsira even hurumende kuti vanhu vakadzidziswa kuzvisikira mabasa zvino reduce yatingati dependency pahurumende.
Icho chirongwa ichi vaPotera chakanangana nemazera api?
Vanhu vanobatsirikana, youth kana ani zvake unogona kuti abatsirikane.
Vanoda kukubatai vanokuwana ipapi?
Tine WhatsApp line yedu yatinoti +27 84 508 1218, email fcdc-training@outlook.com.
Avo vangwari mukuru wesangano reForward Community Development Center vaAkson Potera vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Ava tereri musa kanganwo huku terera chirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum. Apo nasi tiri kutaura nezvenyaya yekuendeswa kwevana kunyika dzakaita seSouth Africa vasina magwaro ekufambisa, zvinozopa kuti hurumende dzenyika idzi dzivatore sevanenge vatapwa kana kuti human trafficking. Kupeta chirongwa chedu munhau dzemitambo, Dynamos yarwayo yada 5-3 mapenalties mushure mekunge zvikwata zvaita mangange 1-1 mutambo wechibuku Super Cup quarter final. tashuka kumagume ichirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu ndokusia emina standiki le mkanga munaudze isindebele.
Soku izika disenda bagu.